Kunyanga hato governor webanga gurure nyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vakazivisa nyika nezuro kuti vakadira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emazigi kana kuti 55 million zigi mumusika senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwechenji muzvitoro nemumichovha nemabhazi mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vanoti semaziviro avo dambudziko rekushayikwa kwemari diki yekushandisa sechenji richiri kubata vemabhazi zvakanyanya
tingadisa nezuro yacho pamba sina mari yakawanda yaitenderera inzitfom paingotenderera ma5g mashoma kwoita ma10g mashoma ne20g saka so far takatomirira kuti zvigadzirisike
mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi repassenger association of zimbabwe vatafadzwa George Goliati vanotiwo
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tirikurudzira veruzhinji kuti vaende kumabhanga avo kunotora chenji vamwe vaende kuhomelink takamirira kuti vachazopararawo zvakare mabhuti ekuti vanhu vange vachitora chenji mumarenge umu ekupfurikidza nekambani yehomelink
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kubritain muzvare chenai mumwe mutambasere vanoti vanoona sekuti hurumende yakaresva payakati vanhu vadzosere mari tsaru dzertgs kumabhanga pachinzvimbo chekuti dai dzakaramba dzichishandiswa dzichibatsira zigi dzozoburitswa zvishoma nezvishoma
tiri kuona kuti mabhalansi emari yelocal currency yaifanira kunge ichizoiswa kumazigi nemari yakazenge yaiswa muekonomi hazvisi kuenzana ndozvinoita kuti chenji iite shoma kuratidza izvo kuti mari yakaiswa muekonomi haina kuenzana nemari yakatorwa pavaitora mazimbabwe local currency
imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko nderekuti upfumi hwenyika hwanyanya kurerekera kune vanozviitira mabasa emaoko
vanhu vakawanda havana mabank account saka vanogona kunge vasina access direct access kumazigi anenge ari kumabhanga nekuti kutongowithdrawa mazigi ungoita urina akaunti uye niine mari maakaunt saka atingoringa dambudziko riri kuitika kuti vanhu vazhinji havana maformal bank accounts
vamushaya vanhu vakasangana nezuro muharare nevemabhazi nemichovha pamwe nevanomirira vanofamba nemabhazi nemichovha vachiedza kuonesana nekutsvaga pane dambudziko munyaya dzechenji mumabhazi zvichakadaro sangano reimf rakazivisawo kuti richatumira chikwata chenyanzvi kuzimbabwe mwedzi unouya zvichatungamira urongwa hwearticle 4 consultation hunoongorora mamiriro eupfumi hwenyika sezvagara zvichiitwa gore roga roga neimf asi Dr. Chitambara vanoti zvavo hapana chikuru chekutarisira kubva kurwendo rweimf urwu
weinaimf vanonga vachingoonawo kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii munyika nekupawo mazano ekuimprova zvinhu pavanonga vachiona kunge pane machallenges asi senyika hatisati takukwanisa kunge tichiwana mari financial assistance maloans from international monetary fund even nana world bank
chikwata ichi chichatarisawo urongwa hwemari itsva yezig uye imf yakazvipira kubatsira zimbabwe kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika